izvi ndinofunga kuti vari kudaro nokuti mukatarisa neIMF inove dangwe pamabato iwavo atakakureta mari vanhu vose vanotarisa zvinenge zvichiitwa nehurumende neIMF. Zvino hurumende neIMF vakasainirana staff monitoring program muna June 2013 gore rapfuura. Saka iko zvino yakapamhidzwa kuti ichashanda kusvika December 2015. Zvichireva izvo kuti pachirongwa ichocho neIMF munenge muchiparura urongwa hwakati twasa twasa hweupfumi hwenyika, muchigadzirisa kudengenda kwamabhengi, muchigadziridza nyaya yokuwanhu wemari iri kuenda kumari inobhadharwa vashandi vemuhurumende inofanira kudzikiswa kuti iende pa30% mugore ra2018. Saka zvoreva kuti neIMF gwendo gwambofambwa. Saka vakuda kutanga zvakare kutarisa nyaya iyoyo yekuti toita sei kuti tibhadhare zvikwereti zvatiinazvo kuWorld Bank nemamwe zvakare mabhanga akaita seAfrica Development Bank, European Investment Bank nevamwe vatine mari yavo yatakakwereta.
Vamwe Dr. Kanyenzi vari kuti hazvingabatsireka kuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti izvi ivo vanhu vaine nzara. Pangaitwe sei?
Dambudziko ravo iko zvino Blessing nderokuti mukasagadziridza zvikwereti zvenyu neIMF, World Bank, Africa Development Bank zvinoreva kuti hapana mari itsva ichauya munyika. Saka dambudziko ririko iko zvino nderokuti mitengo yezvicherwa nezvirimwa zvedu zvinotengeswa pamisika yekunze zviri kudengenyeka. Zvichireva izvo kuti mari iri kupinda mudura rehurumende yave shomanana, asi mari inoshandiswa nehurumende maexpenditures avo ari kuramba achingokwira. Saka pari zvino kuti tiedze kuti tione kuti tingagadzirise sei zvinhu izvi, tofanira kunge tine mari inotibatsira kuti tigadziridze zvinhu zvakaita semigwagwa, zvinhu zvakaita senjanji, zvinhu zvakaita sekukonywa kwemagetsi zvinoita kuti maindastri edu atange kushanda zvakare. Maindastri edu akatanga kushanda zvinoreva kuti tinge tave nezvinhu zvinozounza mari zvakare muhomwe yehurumende.